A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Friday, April the 21st, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're discussing about the demonstration at the Zimbabwe Embassy in Washington today by the Maine Citizens Coalition for Change, popularly known as CCC. But before we delve deep into today's discussion, let us take you to Sudan, where a three-day ceasefire for the Eid al-Fitr holiday has failed to transpire, as the World Health Organization reported that nearly a week of violence has killed more than 400 people. David Doyle gives us this report.
The first day of Eid al-Fitr was marked by gunfire ripping through neighborhoods of Sudan's capital, Khartoum, on Friday. UN Secretary General Antonio Guterres had attempted to broker a temporary truce over the three-day Muslim holiday.
This ceasefire is absolutely crucial at the present moment.
But unabated fighting has undermined those efforts and left hundreds dead. Footage released by the military showed army troops brandishing semi-automatic weapons in the north of the capital. Witnesses said soldiers and gunmen from the paramilitary Rapid Support Forces shot at each other in the north, west and centre of the city, including during the call to prayer. Egyptian hitchhiker Khadija Mansour, who is stranded in Sudan, was among those braving the violence to attend a mosque.
I don't know if you can hear it or not, but there's a sound of gunfire on the Eid prayers. A good morning.
In a statement, Sudan's de facto leader, General Abdel Fattah al-Burhan, said this year's Eid al-Fitr was taking place as our country has been afflicted with a deep wound. He vowed that we will overcome this tribulation. The conflict between two previously allied leaders of the ruling military junta, Burhan and RSF leader General Mohamed Hamdan Dagalo, has seen hospitals attacked and sent up to 20,000 people fleeing into neighboring Chad. On Friday, the World Health Organization said at least 413 people had been killed and more than 3,500 injured. UNICEF spokesman James Elder said critical life-saving support was at risk for 50,000 children in a country with one of the worst malnutrition rates in the world.
So they're being fed with tubes because that's literally the only way they can be fed. And when the bombing begins or the shelling begins outside a hospital and when medical staff need to flee, then what?
Elder said at least 9 children had been killed and 50 injured. He added that large numbers of people are trapped without access to electricity and terrified as food, water and medicine supplies run low.
And now back to our main topic. A handful of CCC supporters converged at the Zimbabwe Embassy in Washington, D.C. today protesting corruption and human rights violations in Zimbabwe. The group says it wanted to hand a petition to Ambassador Thaddeus Chifamba, but the protesters found all doors at the embassy locked. People who spoke to Studio 7 said they arranged the protest after watching a four-part documentary series on gold smuggling in Zimbabwe. They want the Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa to resign since he is linked to the gold smuggling revealed by the Al Jazeera investigative journalist. David Siampondo is a member of the CCC in the United States. Let's hear what he had to say.
Pano taungana kana tauya sezvizvarwa zve Zimbabwe zvinobva kumapato akasiyana siyana vamwe vari kuya nezvivari kumapato ematongerwe nyika sekutaura kwandaita kuti nindirikuya ndirikubva kuTCC tine vamwe vari kubva kune mamwe mapatiswo akaita sana MDC tine vamwe vari kubva muchurch. Saka tauya kuti tizoratidza kutsusumwa kwedu maringe nezvakabuda mudocumentary reAl Jazeera apo tiri kuona kuti nyika iri kupambwa upfumi hwavo huri kutorwa. Ndosaka tauya sevana veZimbabwe kuti taiwa kwete dai mambomira zvamuri kuita izvi zvicherwa zvenyika upfumi hwenyika ngahuve hunobhenefita huchikwana munhu wese.
Pari zvino mawanikwa muchitambirwa here pamuzinda?
Kwete, tina kutambirwa tanga tizviziva henu kuti vachange vatiza nokuti mukanonotarisa ikoko suo racho rakatovharwa havadi kuengage nesu macitizens kuti tipewo zvichemo zvedu. Tanga tine petition yatanga tikuda kuvasira, asi sekuona kwamaitawo ipapa muchaona kuti zvinenge zvichatora kunetsa kuti petition iroro richa sei risiwe ipapo, nekuti hakuna aripo vatiza muzinda wacho. Saka hatizivi kuti sezvizvarwa zveZimbabwe tinoenda kupi, tinotaura nevanoti vanomirira Zimbabwe tinovawana ipi. Ndo dambudziko ratasangana naro kunoku, asi hazvitimisi, hazvitikonise kuti tiregiste kana kuti tiratidzire kuti no, tiri kutsutsumwa, hatisi kufara neumbavha huri kuitika kumusha.
That day was David Siampondo of the CCC speaking today at the Zimbabwe Embassy in Washington, D.C. Another CCC member, Ms. Flora Mukwekwerere, says the government of Zimbabwe is persecuting innocent people like lawmaker Job Sikala, who was arrested on trumped-up charges in June last year.
Free Job Sikala, free Wiwa. He has done nothing wrong. He's a political prisoner. Job Sikala should be freed. Ndiri kutaura futi pamusoro pe gold mafia. Mari inofanira kunge ichichengeta nekupa vanagogo vedu mishonga, vabereki vedu, hama dzedu kupa mishonga, asi mari iri kupiwa nevashoma. Ana ambassador is large, ana Hubert Angel. Vanhu vamunangagwa vakaiswa kuti vatore mari yenyika only for the elite few, and all of us are suffering. I'm here to protest against that, the looting and plundering of Zimbabwe resources.
Munoona chichemo chenyu chichizotambirwa here? Taona pano pamuzinda pakavharwa, zvichafamba sei?
Tiri kutarisira kuti zvichazotambirwa. Kana vakasatitambira, ticharamba tichingoisa pressure, and we hope other countries vachaedzerawo their voice, vachitibatsirawo kuti tinzwikwe nenyika yeswe, tiwanewo marights kuZimbabwe. Vanhu vaive nefreedom of speech, freedom of expression.
That there was opposition CCC member Flora Mukwekwerere speaking at the Washington, D.C. Embassy here. And one other CCC member, Ms. Florence Mija, became very emotional when she narrated what she says was the abuse of opposition activists by the ZANU-PF government. Let's hear from
her. Zita rangu tinonzi Mija. Tinoda kutaura pamusoro pekuondongwa kwaitwa nyika yemadzibaba, nyika yemadzitateguru. Rusi rugare kugara munyika yevatorwa. Tinotoshuvawo kunga tichigara kunyika kwedu. Asi takambunyikidzwa nekuda kwematongerwo enyika. Takanyanya kumanikidzwa zvakanyanya. Ndo zvakatipa kuti tinge tichitambura tiri musango. Izvozvi kutaura kwatiri kuita muzuva ranhasi, kune nhau iri kutsviriridza paAl Jazeera yekubiwa nekulutwa kuri kuitwa gold. Gold raikwanisa kuchengeta nyika kuti munhu wese agone kufara, agone kudya, upfumi hwenyika hudzokere panzvimbo. Asi zvaramba. Zvaramba nekuti everything is being personalized in Zimbabwe. You cannot open your mouth. You cannot say anything. Once you say something, they will follow you. The ZANU-PF mafias will follow you. They will crush you, and they will make sure that you will rot in prison for no reason. There are no human rights in that country. My heart bleeds for my country. My heart is bleeding for my country. Nyika tikukumbira, I'm pleading with the whole world to see us. We have suffered enough. They are looting, they took everything. They even took my own parents' life. Nekuda kwemusanga nokungoti chete vakanga vari veMDC, kutadza kugara munyika yandakazvarwa, nekuti ndinosupporta opposition party, nekuti ndine kodzero dzesarudzo yandinofanira kunga ndichiita. Asi ndakambunyikidzwa kusvika pekupedzisira. Zimbabwe, musadaro vanhu veZANU-PF, musadaro musangano wevanhu, musadaro.
That day was Ms. Florence Mija, very emotional there, speaking earlier at the Zimbabwe Embassy in Washington. Let's take a break. Please stay tuned. Don't go away.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust in moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And to discuss this issue, we are joined by our guests. We have on the phone with us, all the way from the United Kingdom, Mr. Xavier Zaware, and we also have David Sampondo of CCC. And Mr. Zaware is of ZANU-PF. He'll be with us for a short while as he has an event to attend to. So I'll start off with him. Mr. Zaware, tukona maona apo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuratidza izvo zvakawanikwa zvezvichiratidzira ikoko kuBritain kwamuri vachiti havasi kufara pamusoro penyaya yezvakabuda pafirimu iri reGold Mafia uyezve varikuda kuti zvinhu zvigadziriswe. Munoona sei izvi nhasi vari muno muAmerica?
Okay, chekutanga, thank you very much for having me. Chekutanga chinonyanyokosha kunzwisisa ndechekuti independence yedu yeZimbabwe yatakawana muna 1980 is irreversible. It's a time yakaitika muhistory isingafe yakagona kuchinjwa. Uye zvakatora kudeuka kweropa remadzisekuru, madzibaba, madzimbuya, vakomana vamenyena kuti Zimbabwe iwane independence. Zvazvinoreva ndezvekuti sevanhu vane pfungwa dzakakwana vanorarama vanonzwisisa nekuziva tinofanira kuziva kuti zuva iri rakafanana zvichida pamwe kana kuti nezuva remuchato wemunhu kana kuti rezuva rerufu rwemunhu runokosha. Harizi zuva rekuti munhu unounza nhunha dzako dzaunenge uinadzo uku pamusi wezuva rakadaro. Izuva rekuita zvemusi uwoyo. In this instance, izuva rekuti tipemberere kusununguka kwatakawana kubva kucolonialism. Kwete kuti tifurirwe nemaRhodesians, kwete kuti tifurirwe nevamwe vachena who are out to undermine our independence.
Batai makadaro.
Tinofanira kutanga kunzwisisa.
Chimbobatai makadaro tinzwe. Vasiya Mpundo, muri kunzwa zviri kutaurwa namaZavare. Hanzi zuva iri reindependence patakaona dzimwe nhengo dzenyu dzichiratidzira kuBritain. Uyezve nhasi imi muri kuratidzira imo muno muWashington DC. Zvii zvamuri kunyanyo inhuna dzenyu ndedzei uyezve munobvumirana here nezviri kutaurwa navaZavare? Vasiya Mpondo. I'm not sure if we have
vatiza dzokai zvenyu kuno nekuti mambo vakanguva yakawanda anyway.
Ndirikunzwika here?
Taurai henyu.
The last 12 minutes has been about the member.
Alright, thank you very much. Zviri kutaurwa nemutaura bva uno notaura uku zvinongotiratidza isusu kuti Zimbabwe haisati yatombonzwisisa kuti kusununguka chii. Right, so kana tichitaura nezvekusununguka kwenyika isusu tiri kuti vanhu vanakasununguka vane freedom vanokwanisa kuungana vachiita zvavanokwanisa kuti vaite zviri pamutemo pasina kumbunyikidzwa pasina kumanikidzwa kana kurohwa kupondwa kana kutsakatiswa. Izvozvo hazvisi kuitika munyika yokwedu. Ndiri kuda kuvapawo futi dzidziso pakuti vari kuti independence is not irreversible. Zvinhu zvinotozivikana nomunhu wese zvozvozvo kuti our independence will never be reversed. And hakuna pasi rese tenderere panyika dzese dzakarwa hondo dzikaona independence kune kwayakareveswa. Hakuna. So aya mashoko mashoko emunhu asingazivi, mashoko emunhu anenge achida kuvanza zvaanenge achida kuvanza. Zveropa rakadeuka madzisekuru edu, vanababa vedu, vese madzikoma edu vamwe vacho vakatoenda kuhondo vane ropawo rakadeuka. And havana kudeukira havana kudeura ropa iroro kuti vanhu vashoma shoma vakwanise kuriritira mhuri dzavo sezvatiri kuona zviri kubuda pagold mafia. Ayo mashoko ataura nemutaurabva unonotaura mashoko emunhu arikutadzidzisa yakakwana kuti kana tichitaura kuti takawana kusununguka rusununguko rwuzere chii. Vanhu vakaenda kuhondo kuti vasunungure nyika, maresources, upfumi hwenyika hunge huchiwanikwa nemunhu wese, kuti kuchipatara kunge kuine mushonga. Izvozvo kutaura kuno kwakuna kuti kuzvikoro kunge kuine vadzidzisi, zvikoro zvakanaka zvakavandudzwa, izvezvi hakuna. Migwagwa inge ichifambika, izvezvi migwagwa yedu, madeath trap hakuna. Saka kana uchitaura zvokunzi kuri kuuya maroadhesians, kufurwa namaroadhesians, maroadhesians api acho ari kutaura? Atiri kuona isusu maroadhesians ari kuuya akaberekwa nezano vachiva gold. Vese vari kutibira gold vamuchaona kuti varungu vari kushandisa varungu. Ivo vava vari kuti hanzi vari kufurira vanhu kuti vatibire. Saka uku kutaura kuri kuti kana baba avo kutaura kwemunhu asingazivi asiri kunzwisisa kuti nyika iri kuenda kupi uye zvinhu zvakamira sei.
Let's now go back to you, Mr. Zavare. You mentioned that you actually have independence right. celebrations there in the United Kingdom today. What exactly are you celebrating?
Right. No funga mchandiko mukana wakareba sio maurukupa.
Ai, wataura yenyu.
Kuti ndivadzidzise sezvo vati vari kuda kuti tidzidzisane. Chandoda kuvadzidzisa ndechekuti even their own president Nelson Chamisa on an interview yesterday na mchana he actually acknowledged the freedom iri muZimbabwe to a point where he actually insinuated kuti even their supporters were trying to influence my primary elections yedu, kureva kuti vane freedom yekuita madiro aGeorgina munyika yeZimbabwe yakasunungurwa mushure mehondo yakakundwa vapambe vepfumi neZANU PF. I need no lessons on that from munhu asingazive izvozvo, asingakoshese izvozvo. Takaungana kudai ndozvatiri kucelebrata, izvozvo ndozvatiri kupembedza. Iko zvino tinoziva kuti kana muri muZimbabwe, President Emmerson Mnangagwa in the last 4 days only vaopena vamvura zvipatara zviviri mumashonaland west, chimwe kukadoma chimwe kumhondoro chavakavhura mizuro. Migwagwa tiri kuziziva isusu kuti Belt Bridge to Harare izvozvezvi we are speaking yakagadzirwa iri kujuwela iyi. The next stage tiri kuenda Chirundu nepamwe chete nekunyamapanda. Saka izvozvo zvinotora kuti kuziva nekunzwisisa nyika haivakwe nemusimwa chete, asi tinoramba tichivaka. Ndosaka tiri kuti tine vision 2030. Vision 2030 ndeyekuti tive nean upper middle income, kureva kuti migwagwa yese tinenge yagadzirwa. Handingaudzwe nemunhu wecc inini akapinda mupawa kurana Harare City Council nechitungiza City Council mvura ichibuda patetu kumabvuku, asi iko zvinei zvakuna. Handingaudzwe zvekunaka kweZimbabwe inini nemunhu wecc akapinda mabhini achitakurwa on a weekly basis kumupakoto, asi iko zvinei zvanhu anoshaya pekurasira marara. Since when the city council yakaenda under the opposition MDC ichizoita CCC ichiita MDC akawanda wanda? So these people should shut up and learn how to run a country from us vanoziva zvinofanira kunge zvichiitwa muZimbabwe. Kana vasingakwanisa kuti join na kuti tivake ikonomi yedu ive an upper middle income by 2030, they should just shut up. Noti kupretenda kunge vanoziva. As we speak, zvipatara zviri kuiswa mishonga zvishoma nezvishoma. Let's not forget kuti our struggle and our challenge iri kubva pamasanctions that they called upon kuti auye kunyika. Tinazvo on records their vice president Tendai Biti, tinazvo on records their president Chamisa achitisunga dozen, sunga one, sunga dozen. Aisungira ambuya vangu kwagutu, aisungira ambuya vangu kumarondera, aisungira ambuya vangu kunyamapanda, kumbotito, kuti vasawane mushonga, kuti vasagadzirirwe. So this hypocrisy from these MDC people should stop, from these CC people should stop. That joy in nation development.
Let me come in there and just go back again to Mr. Siampundo. You're hearing what Mr. Zavare of ZANU PF is saying. So from now that you went to the embassy and it was locked, you were not able to engage, what's the way forward? Were you able to go to other places? What's the way forward?
Right, yeah, way forward tomorrow, we will keep on knocking at that door until Vavura, Vataura Nesu, vatambira petition yatinenge tinayo and tine nzira dzakawanda dzekuti mashoko atinawo asvike kwavari kusanganisira neipo pano. Right, ndisati ndabata kumwe kwatiri kuenda ndiroda kuti ndipindure vazavaravo zvishoma ndichivarangaridza kuti vari kufona vari kutaura vari kuUK kuBritain kuvapambefu vakatipamba saka ivo vakabva kuZimbabwe vakaenda kuBritain chavari kubata kuBritain kana kuZimbabwe chakanaka vari kubatei nyika vanotinovakwanive nevayo vada kuvaka paserofoni vari muUK vari kuda kuivakachirudzii. Saka tinoona kuti panapa tiri kutotaura nemunhu anenge asikunyatsonzwisisa kuti zvakamira sei uye asingazvive zvaari a person of little knowledge about himself haatombozivi kuti
Mr. Zavare, just hold on. I'll let you respond, but Mr. Siampondo, let's not trade barbs unnecessarily. Let's stick to the point. Mr. Zavare, you heard what Mr. Siampondo just said of the CCC, but we'll take out the insults and stick to the point. He has a valid point that if things were so good in Zimbabwe, why are you in the United Kingdom?
Aside from the
go ahead.
All right. Aside from the silly insult that I will ignore.
I will also caution you, please don't trade insults. Let's go ahead.
Thank you. That's okay. My apologies. Migration has always been there. And the migration, migration, in other things. People have always been migrating to the UK, agenda for America, for education purposes, for self-development, for personal interest. Kungonzi wakuno di hindi la kungo tama kwenda kuno gara kwa Australia. Kungonzi wakuno di hindi la kungo tama kuno gara kwa Zimbabwe, as some people do. Wachibu wakubu kumalawi, wachibu wakubu Zambia, wachibu wakubu kutindu kuna kuno tama. It's not an issue kuna zimuna hafamba ata nire atiza kumika kwa atiza namu. That's completely nonsense. Hakuna zimuza kadaru. Ini ndo gara ndiru kwa Zimbabwe almost every 2-3 months. Because ndine capacity ya kutrave la kwenda kwa. Ndine capacity ya kutindine zinu zangu ziniko kwa Zimbabwe zanduna kuna zimupamba mshiri. Saka ndikaenda kunovhima ndikaenda kunoshava kunoku kubasa handizvaangofanana nemunhu abva kumasvingo achienda kunoshanda kudotito hazvirevi kuti kumusha kwake kumasvingo kwakaipa aiyewo ari kungosvavawo kudotito ndo ari kuda kushava zvaari kutsava odzokera kumusha kwake achinovaka kumusha kwake i-freedom of movement yandina.
Thank you so much, Mr. Zavare, but let me put you on hold and just take a caller quickly from South Africa. Hello, caller Makadi. Caller vari ku South Africa muri kutinzwa here?
Tiri kunzwai makadi zvei?
Aiwa tiri wani, tiri kutaura nani, muri kupi South Africa?
Tiri muri kutaura Evans Moyo.
Mukoma Evans, taurai tinzwe, muri kunzwa pane varume panapa VCCC nevezano PF vari kuwanikwa ivo vachitatsurana panyaya yezviri kuitika munyika yeZimbabwe, taurai tinzwe.
Ini ndingangoti zviri kuitika muZimbabwe zvinhu zvinorwadza chaizvo, zvinhu zvinosiririsa. Kunzwa munhu achiti ZANU-PF yakanaka nezvairi kukonzeresa munyika mhirizhonga iri kuuraya vana veZimbabwe, apa ndiyo pati yatinotarisira kuti inofanira kunge ichikoshesa kodzero dzevanhu, sezvo yakamboona kushungurudzwa zvakanyanya kwaitika vanhu vatema muZimbabwe. Toenderawo mberi ichiti pasi nevanhu vanoda zvishanduko, pasi pevanhu vanokurudzira dhemokirasi, hatisi kubvisa kuti zvinhu zvishange zvakamira zvakadii munyika yeZimbabwe. Saka tine shuviro huru kwazvo kuti mugore rino ra2023 kuchava neshanduko. Ngati ndiwo mashoko angu iwayo.
Aiwa, tinotenda caller. Thank you very much there to the caller. You just heard what the caller said, Mr. Zavare. If you can just come in for a few seconds before we give Siampondo the stage. Go ahead.
Okay. Kana atidi kutaura zvinhu zvinenge zvisinga existe. Zimbabwe has got some of the best human rights or pro-human laws. If people didn't know, Zimbabwe has that. To a point where former ambassador...
Let me just come in there and ask you... Are they putting those laws into practice is the question.
let me finish explaining. Okay. To a point where Ambassador Kitsiona Leng, former ambassador to Zimbabwe from the UK, actually said in her own words, Zimbabweans have never enjoyed and never had so much freedom in their laws and in their country as it was equivalent to the number of my European countries. Okay, so Tinema freedom is a wonder. Now, the state as a government has to balance protection, yema rights of everyone, including the minority as well. Protection in the government, Somebody was talking about Job Sikala earlier on. Job Sikala either committed a criminal offense. You can't advocate for violence. And is it against the but women are not as a political prison. Either political prison, apart he are a criminal who has a cause for criminal
activity. Thank you, then, Mr. Zavare. Thank you, Mr. Zavare. Thank you so much. Let me get Mr. Siampondo to weigh in. I know one of the issues that was raised at your protest today was the issue of the incarceration of your member and also a member of parliament, Job Sikala. What do you say to what Mr. Zavare is just saying from ZANU-PF?
I'll be accused of insulting him.
I want to points. We've only got a few minutes left, so choose your words carefully. Put across what you mean.
Zavare kutaura kuzimbabwe hazviwaniki. Dai zvanga zviriko vasikala izvizvi vari kutongwa vachibva kumba kana vaine mhaka yavakapara. A bail is it's a human right. You have to be given it. You don't need to struggle with the courts kuti uwane bail. Tine vanhu vakapara mhaka hombe dzemurder dzechii dzemarobbery. Izvizvi apa mukatarisa one of the publications irimo, one of the biggest newspapers in Zimbabwe. There are a number of criminals, my robbers, and include the occurrence of death by my robber, who has been let out on bail. Right now, and we are talking about this because they have absconded, but we are talking of an allegation. There is no conviction. And even state yacho, prosecutor because they are not ready. How many angry days do they want to wonder what it is? So, it's not even there. And it's Murugona. So, Tinosha Mpanda, Okuzisa. But anyway, I think Nikayese, Tendere Rugus, one out, you know, this is Vaskala is a political prisoner. Rugusundu Ranesu, Natende Wenika. I would want to revert back. Pane zvavataura zvokuti CCC kana opposition yakapinda makanzuru maurban councils
moti gagaga tasarwa nema minutes mashomanana ingoti gagaga
wangu ndangachikumbirawo kuti timboziviswe tikumaruwa kunei because my RDC is quite ZANU-PF is a rural part and what's there in the rural areas my roads hakuna mugwagwa. Hakuna zvikoro zvemaurban area kwacho kunotorhamwa neopposition kuri nani by far.
Thank you there, Mr. Siampondo. Thank you so much. Unfortunately, I also have to thank Mr. Zavare, Xavier Zavare of ZANU-PF, who's based in the United Kingdom, because that brings us to the end of our program. We would like to thank all our guests, Mr. Siampondo, who is here in Washington, and of course you, the viewers and listeners at home. Be sure to tune in again on Monday. Signing off in Washington, I am Marvelous Msanga Nyahuye. Have a very good night, Zimbabwe.